good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk Women's Roundtable. We are coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, September the 3rd, 2020. I'm your host, Sithandekile Mhlanga.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, broadcasting from my home in Washington, D.C. due to COVID-19 or coronavirus, a pandemic that is sweeping the whole world, including Zimbabwe, where the Minister of Health currently says there are 6,638 active cases right now, and we see that there are 206 deaths. But some bit of good news coming up. We have 5,250 people that did actually catch COVID-19, but were able to survive. They fought it off.
Yes, Marv, and this figure from the Minister of Health follows some cases yesterday. After 79 new cases were recorded and 3 more deaths, on average, we see these 79 or 100 and something cases per day and a few deaths, which is bringing the total to that 206. And we see that worldwide, according to the Johns Hopkins University, there are more than 26 million cases now, and more than, and then there are also many deaths there, Marv. And in the USA here, we're talking the cases have already exceeded the 6 million mark, and including the 185,000 deaths, which is above that number. This is the Ministry of, as the government says, that when schools open, the government will make sure that all the children get the protective clothing, the PPEs, the equipment, and that they will, so in other ways, they will do distribute masks and other items that will for preventative measures. And you see that the Treasury says the Treasury has also disbursed $350 million, which is meant for safe school reopening for this COVID-19. As we saw the Ministry announcing that for those writing ZIMSEC, they will open earlier, followed by for Cambridge and then ZIMSEC, and then the exams will start 1 December. So 15 September, 28 September, and 1 December, I will be seeing there will be a lot of activity there as far as schools are concerned. Over to you.
Yes, for those that are just joining us, welcome to the program. This is a pre-recorded program, so some of the time, by the time you watch this, some of the figures may have changed. Like what Star said, Johns Hopkins University here in America is also publishing figures on a minute by minute, if not daily. And like she said, the deaths globally have risen up to 862,000. Also here in Washington, D.C., where I'm broadcasting from, we have 14,077 COVID-19 cases with 608 deaths. But in the United States, which is currently now the epicenter, we have 6.1 million people that have contracted COVID-19 and 185,000 deaths. So we will be having, you know, like a hodgepodge of issues that we're discussing today, besides the COVID-19 issues that are currently ravaging the whole world.
Yebo ke, Marvelous, kulabo abasanda ukusixhuma khathesi, siyabe sixoxa ke ngodaba lwe-COVID-19. Yona ke sibona ukuthi ligciwane lokho limemetheka emhlabeni jikelele. Sikhuluma nje elizweni sesibona ukuthi ugatsha lwezempilakahle luthi abantu asebehlaselwe yileli gciwane sebesedlula ke inkulungwane eziyisithupha namakhulu athize. Sikhuluma ke ngabo 6,638 lapho sikhangela ukuthi njalo libulela abedlula amakhulu amabili 206. Lokhu kulandela ke amanye njalo abatholakale bele gciwane leli abangu 79, yebo kuphela amashumi ayisikhombisa lasishiyagalolunye, labanye nje abathathu ababhubhileyo izolo. Yikho sesikubona lokhu nje ukuthi ngelanga elilodwa kumba amabili siyabona ukuthi kulabantu ababe sebelahlekelwe ngumphefumulo. Njalo siyabona ukuthi namana nani abantu abathola leli gcikwane lawo lokho esifika khona suku zonke oku manje ke emhlabeni ke jikelele baningi kakhulu bangabayizi gidi lezigidi abantu asebathola leli gcikwane kodwa ke lokho akusho ukuthi ngoba eZimbabwe balutshwana hayi utsho ngoba bavele esingathi population yamanye amazwe ivele iningi nxa siqathanisa neZimbabwe ngakho abantu baba baningi labo abathola leli gcikwane yebo ke sizakhangela futhi ukuthi abesifazane baziphilisa njani ngathesi ngesikhathi se-COVID-19 abanye bazasikhulumela bona ukuthi kuyini abakuswelayo kuyini abakwenelisayo kwezombusazwe-ke asisoze sigxile kangako kodwa sibonile okuningi kusenzakala sibonile umnumzana Jacob Mafumo councillor Jacob Mafumo weHarare siba ngukhansila namhlanje bemvotela okutho ukuthi-ke unqobile ibandla le-MDCT yena njengoba engowe-MDC Alliance sabona-ke umnumzana Job Sikhala we-MDC kusehlula ukuthi athole ukukhululwa ngesifambiso se-bail njengalokho okuzuzwe ngabanye bakhe umnumzana ngingatsho ukuthi ngabanye bakhe ngabanye abalwela amalungelo oluntu intatheli izindaba umnumzana uphoyithinono sembonile ekhululwa ngemali yesihambiso sebheyili izolo lo mnumzana Jacob Ngarivume sebehlale isikhathi eside lokhu ebengayitholi leyi ibheyil ngakho-ke kube bakuthabele lokho-ke abalwela ilungelo loluntu kodwa umnumzana Job Sikhala-ke kwehlule ukuthi-ke sebezathonisiswa bengaphandle hatho ukuthi amacala abayetheswayo okuzama ukugenqula uhulumende aseyisuliwe hhayi alokhu ekhona kodwa-ke hhayi sizabe-ke sikhuluma labesifazane abachiyeneyo ngokubahluphayo ngalesi sikhathi se-COVID-19 ngakho-ke yikho-ke esiyabe siliphathele khona namhlanje mabelas
aiwakunawo vachango vakupinda muchirongwa chedu tinokuchingamidzai pano pachirongwa chedu chemadzimai chatinokupai china chega chega nhasi tichange tiri kutarisa zvizhinji zviri kuitika panguva ino panyaya yechirwere checovid-19 icho pari zvino munyika bazi rezveutano rinoti pane vanhu 6638 vabatwa nedenda iri recovid-19 tichiona zvakare vanhu 206 vachiwanikwa vachishaya tozotarisa kuti pane vanhu 5250 vawanikwa vachibatwa nedenda iroro recovid-19 asi vakawanikwa ivo vachiri kunda tozotariswawo pasi rose kuti pari zvino bazi remuno yatinoti John Hopkins University Hospital yemuno chipatara chikuru chemuno muamerica chiri kuti icho vanhu vabatwa nechirwere ichochi checovid-19 pasi rose pari zvino vari kusvika ivo pa26 million ndo vanhu vabatwa vanosanganisirawo vekuzimbabwe kwozouya vanhu vawanikwa vachishaya vari kusvika pa862000 pasi rose tositarisa muamerica imo muno matiri pari zvino ndo imwe nzvimbo yawanikwa chirwere icho checovid-19 chichipfunya chisero vari pa6.1 million pari zvino uyezve 185000 vanhu vawanikwa vachishaya kubva kuchirwere ichi imo muno muwashington dc mandiri kutepfenyura ndiri zvangu kumba pane vanhu 14000 vawanikwa vachibatwa necovid-19 608 vakawanikwa ivo vachishaya panguva ino tichange tiine zvizhinji zvatichange tiri kukurukura nezvazvo tine gango tichange tiri kutarisa zviri kubuda kumatare panguva ino uko takaona nezuro mutungamiri webato retransform zimbabwe vajacob ngarivume vachiwanwa vachipuhwa ivo mukana wokuti vabhadhare mari yechibatiso uyezve mutori wenhau hope wechinono achiwana zvakare mukana wokuti abhadhare mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba pamhosva yavari kupomerwa kuti ndivo vanga vari kupesvedzira vanhu kuti vawanikwe ivo vachienda kunoratidzira musi wajuly 31 wapfuura taona zvakare muzuva ranhasi vajacob mafume ekanzura wemuharare webato remdc alliance vachiwanikwa ivo vachivhoterwa kuti vange vari ivo meya mutsva weharare saka ndo zvimwe zvanga zviri kuitika muguta reharare pazuva ranhasi tikaona zvakare vajob sikala vebato remdc alliance vachienda kumatare kuti vanotsvaga zvakare mukana wokuti vawanikwawo vachitongwa vachibva kumba saka ndo zvimwe zvatiri kuona zvaitika muzuva ranhasi asi tinotaura isu kuti chirongwa ichi chamuri kuona chirongwa chatabika munguva yapfuura saka pamunozochiona zvimwe zvinhu zvinogona kunge zvasanduka tichange zvakare tichitarisa zviri kusangana nemadzimai munyika parizvino tinodzo kuti nguva yeCovid-19 asi madzimai vari kusangana nezvinhu zvakasiyana siyana kungave kuri kunzvimbo dzakadai sekuzvipatara kungave kuri kunzvimbo dzakadai semabasa emaoko chaizvo madzimai mazhinji vari kutarisa nezvizhinji zvakasiyana siyana vachitaura ivo kuti panguva ino yeCovid-19 kuwanikwa munhu achiwanikwawo achichengeta mhuri yake zvakanaka zviri kuti netseni kuti vana baba vazhinji vakamiswa mabasa uyezve mamwe madzimai anga ari kuita mabasa ekuwana vachienda kunyika dzakadai seSouth Africa kunana Botswana kunana Malawi kunana Zambia nekuvharwa kwakaitwa mabhodha pari zvino madzimai aya haasi kukwanisa kunge vachienda kunoshanda kuti vawanikowo vachizounza cheruviri kumhuri dzavo tichange zvakare tichitarisawo nezvimwe zvirwere zvekutarisana nemadzimai kunyange zvayo iri nguva yeCovid-19 asi kurwara vanhu zvirwere zviri kuramba zvichienderera mberi tinoona kuti muzvipatara madzimai mazhinji mamwe akazvitakura vari kuwanikwa ivo vachitaura kuti kunzvimbo dzakadai sechinhoi pane nyaya yakaitwa nemutori wedu wenhau Kiri Mudzamiri anga ari kuti iye madzimai vari kuwanikwa ivo vachida kubatsirwa vana nguva yavo isati yakwana atingati mapremature vanga vari kutarisana nezvakawanda zvakaoma ikoko sezvo vana mukoti pari zvino vachiri kuratidzira tichitarisa zvakare kupari renyatwa takanzwa zvakare mamwe madzimai vachiti vanenge vachida kuzvara necesarian section kana kuti operation ivowo zvakare vanga vari kutarisana nezvinetswa ikoko sezvo kuri kunzi kune uori hwokuti vamwe vanhu vanenge vabva kumagovernment hospital havasi kuwanikwa ivo vachipiwa mukana vanenge vapiwa referal yegovernment kuti vawanikwe ivo vachiitwa siza pachiri nenguva panenyaya iyo yeuori asi hatina kukwanisa kunge tichinzwa kune iyo parenyatwa hospital kuti zviri kufamba sei panyaya iyoyi saka ndo dzimwe dzenyaya dzatichange tichizeya hatichinzwawo kuti zvakamira sei panyaya yezviri kusangana nemadzimai panguva ino yeCovid-19 tichiona kuti madzimai akawanda pari zvino vari kudzimba sezvo munzvimbo dzakawanda pasi rose kuchiri nelockdown tichiona zvakare kuti kune nyaya iri kutaurwa yekuvhurwa kwezvikoro iyo iri kushungurudza zvakare madzimai vazhinji pasi rose vachiti zvino vana zvichange zvichifamba sei zvino vachawanikwa here vachipiwa mamaski social distancing iyi ichaitwa here kuzvikoro ungave uri munyika ipi neipi asi zvinetswa izvi zvakangotarisana nemadzimai nevabereki vatingangoti vabereki vese pasi rose asi nyanya vari muzimbabwe vari kutarisawo kuti tichiona kuti zvikwanisiro zvakadai semamaski nezvimwewo zvanga zviri kumboshayika munguva yapfuura zvichawanikwa here panguva iyo pachavhurwa zvikoro saka ndo zvimwe zvatichange tiri kukurukura pamusoro pezvazvo pazuva rino tiri pachirongwa chemadzimai chewomen's round table kana kuti chatingati china chemadzimai apo tinotarisana zviri kutarisa nemadzimai munyika uyezve nepasi rose saka tichange tiine vanyarikani vachitaunza ipo pano vachitaurawo kuti vari kuzvikwanisa sei panguva ino yeCovid-19 uyezve kuti zvii zvavari kutarisana nazvo mukurarama zuva nezuva mukuchengeta mhuri dzavo kana vamwewo vasati vane mhuri kuti zviiwo zvavari kusangana nazvo zvinetswa zvakamira sei uyezve pane zvimwewo here zvavangati ivo zviri kufamba zvakanaka panguva ino yeCovid-19 pari zvino saka ndo zvimwe zvatichange tiri kutarisa ipo pano pachirongwa chedu chewomen's round table ini ndiri kukoka ndiri Marvelous Mfanganya uye ndiri kumba pamusoro pedenda irori recovid-19 tinoona kuti munguva yapfuura maitiona tanga tiri kutaura tiri kumastudio nezvimwewo asi pari zvino tiri kutepfenyura tiri kumba pamusoro pedenda irori recovid-19 uye tichange tiri kungokubatisaiwo zvekuitika pasi rose takatarisa nyaya yezviri kutarisana nemadzimai pari zvino pangave pari pakuti panyaya yemafambisiro avari kuita zvino panyaya yeutano panyaya yezveupfumi nekuti zveupfumi zvakatarisana nemunhu wese vamwe vatanga tiri kutaura navo pachirongwa chatachinacho cheles talk ngatikurukurei vanga vari kutaura kuti nyaya yemari yekushandisa iri kunetsa munyika pari zvino vari kuti ivo zvinhu zvakawanda zviri kudaidzira mari yemaus dollars asi iyo nyika ichitaura kuti mari iri kushandiswa munyika imari yemabhondi saka madzimai mazhinji vari kutarisana nedambudziko irori rekuti mari iyi yekunze yemaus dollars voiwana kupi saka zvimwewo zvatichange tiri kutarisa pamusoro pezvazvo pachirongwa chedu chanhasi apo tinotarisa isu zvekusangana nevanhukadzi muupenyu uyezve tichange tiri kudzeya nenyanzvi dzakasiyana siyana tichitarisa isu kuti zvakamira sei panyaya yedenda iroro recovid-19 uye panyaya yenyaya dzezveupfumi nezvimwewo sa
yebo ke siyabonga marvelous njengoba nje usakhuluma kwezikolo yes ke sakhuluma ke labanye abazali bakhanya baphathekanga kuhle ngokwenzakala ezikolo omunye wabo ngolwela ilungelo labantwana labesifazana unkosikazi Patricia Chabalala inothi hayi ngabe izikolo azivulwa amasinyana abantu bezivikele ku-COVID-19 kukanti ke uyachasisa ngodubo lwamanzi abesifazane ababhekana lalo yebo ke okwakathesi ke sisamelele ukuthi sikhulume nomhlonitsha wethu esilokhu esilayo lapha isikhathi eside unkosikazi Marlene Chiesa Katsewa sizazama ukuthi simfake lapha kusehlula kodwa sisamelele akusenani ke sizabelokhu simzama ukuze ke sibone ukuthi siyamthola yini lapho ke siqhubeka sixoxa njalo ngodaba lwethu lolu ke siluphethe namhlanje le-COVID-19 nokuthi abesifazana benza inhlelo ziphi zokuziphathisa siyananzelela ukuthi kulabanye abancedisa abanye abesifazana ngenhlelo zokuzithuthukisa inhlelo ezitshiyeneyo kambe kuyini abanye abakwenzayo yikho ke esikwenzayo kathesi ukuzama ukuthi sikhulumisane labo ngakho kodwa-ke sisameleleke ukuthi sikhulumeke labahlonitshwa bethu sisabe silokhu sizama-ke andisimelele khonapho mavela
aiwari ke itsimboyedza kuti titore munyarikani wedu wokutanga achiedza Marlene Gadzira ari pawhatsapp pari zvino nekuti programu yedu ndofunga network yacho hamene zvairi kuita allo chiedza aiwa tiri wadi chiedza tiri kutaura panapa tiri pachirongwa chemadzimai tichitarisawo zviri kusangana nemadzimai pari zvino panguva yecovid-19 tichiona zvakare kuti iwe uri mumwe wemadzimai vakambowanikwa vachibatwa nedenda recancer asi pari zvino tiri pacovid-19 zvii zvauri kusangana nazvo semudzimai
tingati mukurwara pandakaita necancer kuchizobuda denda recovid rainetsa kuti ndikwanise kubuda ndichienda kunorapwa nekuti kwava kusatabvumidzi kunyanyofamba-famba uye zvipatara zvangove zvakunzi kunofanira kuuya vanhu vari kuda kurapwa covid kana kuti munofanira nge mune setifiketi yekuratidza kuti makatsiyiwa covid saka kutadza kufamba-famba ku kwaitangatisa futi treatment plan yatanga tinayo asi mukutaurirana nana chiremba taizongoitawo zvimaybe zvekufonerana and then togondiudza kuti chienda pafamasi yakati maybe onotora mapirisi akati neakati asi zvekupinda muchipatara zvandaingoita kare zvanga zvave kunetsa
tombotarisa padambudziko rako recancer iri ungatitsananguriro kuti zvakafamba sei
okay ndakabatwa kunzi ndine cancer last year 2019 cancer inonzi vamwe vanoiti colon cancer vamwe vanoti colorectal cancer nekuti cancer chainenge iri mucolon murectum saka ndiyo cancer yandakabatwa ndinayo ichinzi iri pastage 3b saizike cancer iyi inowanzobatwa muvarume vechikuru vanenge vapfuura makore around 50 and above asi ini ndanga ndine makore 33 ndiri mudzimai iri pastage 3b saka yanga yakuda kukurumidza kutanga kurangwa nekuti kana inenge yakuda kukurumidza kupinda mune dzimwe nhengo dzemuviri makidneys malungs chi kana yatodaro inenge yakutonzi stage 4 yakuchinetsa kurangwa
saka ungativ wakaziya sei kuti wabatwa nedenda recancer
handingati pane pandakamboziva kuti ndine cancer ndingangoti for maybe 2-3 years ndaingorwara unoziva zvive zvokuti unongosvikoti une mutombo neconstipation ndozvandaingonza and then I think around last year June July ndokwandakatanga kuona kuti zvafanira kuti kuzvibatsira kuenda kutoendesa iko kwanga kwakunetsa kwaibwaza
Maybe in English, if you can just tell us, we see that the world right now is fighting, or we are in a pandemic, COVID-19 pandemic, but you were also fighting cancer. And what kind of challenges would you say you faced as a woman during this pandemic to be able to get your medication and stuff like that?
So having cancer automatically means that we were part of the people who had compromised immune systems and were the first targets to be told not to move around. But then with cancer, you have to go through treatment. You go into chemotherapy, you're having radiation. Sometimes you actually have to continuously have different types of surgery as the tumors are being removed. So with that travel restriction, it was difficult to actually move out and go and get treatment because I needed 40 days of radiation. And, you know, with those 40 days, I didn't necessarily have a doctor's letter. And, you know, when, in Zimbabwe, when you're going through roadblocks, they wanted a letter of movement. They wanted a letter from your workplace, you know. And by then, I had not received a letter from my doctor, which is quite difficult to then actually go to the cancer center where I was having radiation. At the same time, when I needed blood tests, because within every week or every 2 weeks, I needed to have continuous blood tests because I had low iron and I'm anemic. My blood levels needed to be continuously checked. It was difficult to access the hospitals because all of a sudden they sort of became COVID centers and, you know, they were only accessible to people who had COVID so that they would treat them for COVID. If you wanted to get into the hospital, you needed a COVID certificate, you know, and, you know, to get a COVID certificate, you needed tests. And by then, it was not yet that simple to just have, for example, a PCR test now whose results come out after just 6 hours. You know, at the beginning of it all, there was so much confusion such that, you know, it was a bit scary and at the same time, it was difficult to even access my doctor because I was used to just going in, walking in, have an appointment with him, sit and talk. But then all that was disturbed, the restrictions, the access to hospitals, access even to facilities because there's a time when, you know, some of the medical centers were all closed and it was difficult to actually move around and get my medication.
So what is the current situation now? We see that the government in Zimbabwe has relaxed some of the restrictions for COVID-19. How are you accessing your medical assistance?
With the relaxation of the measures, it has been much better. But at the same time, my doctors, the oncologists, remain very, very cautious because they still maintain that, you know, cancer patients, especially those in chemotherapy, are high-risk patients. So trying to access the doctors, it's really when very, very necessary. Otherwise, what I've been doing is just having a phone call probably every 2-3 days with my doctor, giving him an update of what I'm going through. The pharmacies are open. I get a prescription over the phone. I can just send that to a pharmacy that I go to, and they go and pick up the medication. So I think in with regards to that, the movement is much better, and accessing medical services is better now.
And we see the type of cancer that you are talking to us about is the same, I understand, from the one that Patson Zamara, the late, had. What kind of, did you have any interaction with the Dr. Patson Zamara? Did you ever get a chance to speak to him?
At the time that the social media had the news about Dr. Zamara, I contacted a friend of his who is my friend, Maureen, and I told her that, you know, if it's okay with him, I'd want to walk the journey with him, talk to him, assist him, because this type of cancer is experienced by very few people. So that, you know, the whatever you then go through when you're having treatment, I thought that I could understand and help him cope with it. And she actually responded, and she said, you know, definitely, I'm definitely going to think here about thinking that you could actually talk to him, because I realize you guys have the same type of cancer.
Mm-hmm.
And from day to day, I said, you know, once he's feeling a little bit better to talk to people, I'll definitely link you up with him. 2 days later, that's when the news broke that he had actually passed away.
Mm-hmm. Maybe walk us through, what were some of the things that you faced as a woman fighting the cancer that I know by now you're saying you're clear? What's your condition now?
The condition, 3 months ago, that's when the cancer was confirmed to be in remission.
Mm-hmm.
So what it means is basically after further tests, because at the end of chemotherapy, you wait for about 12 weeks, and then you have further tests to see if the tumors are still within the colon, within your body. And when they say cancer is in remission, it means that the tumors are not visible. There are no signs of cancer in your body. But they can't say you're cured, because there's a high risk of recurrence of the cancer within the first 2 years after remission. So what happens is, it's called it's in remission. After 5 years, if it hasn't reoccurred, that is when you are then able to say you're cured of the cancer.
Panipo wakataura zvawaisangana nazvo mukurwisa chirwere ichi, chimbotitsanangurawo kuti semudzimai wakataura iwe kuti zvakakosha kuti unge uine mhuri nyanya, nokuti tinotarisa kuti vanenge vaine COVID-19 vazhinji vanoti it's a very lonely disease, nekuti vanhu vanenge vachinzi vasasvike padhuze zvimwe zvinhu zvakadaro. Asi iwewe zvii zvawakasangana nazvo zvingadzidzwawo nemamwe madzimai?
Ndingati chirwere checancer hachitapurirane, ndochekutanga. Saka hazvidipo kunyanyotya kana kufema. Zvandakaona ndizvo kuti mukukura inini chaiye pandakatonzi ndine cancer, ndakatongoti apa ndava kutofa, because of mafirimu ataiona. Even nanhasi munhu akambodzi ane cancer wakutonzwa kuti saka kwasara 3 weeks, kwasara 3 months. Chekutanga chandingataura madzimai ndechekuti ngatisadaro, ngatisatarise chirwere ichi kuita kunge munhu aakutofa, asi aakufa andete. And then mukuchengetedza munhu anenge achirwara necancer, zvakawanda zvaanosangana nazvo iye anenge asingatonzwisisi, inini ndanga ndisingatonzwisisi. Ndakambotaura kuti unenge uchirusa mapiritsi echemotherapy kana mainjection kana radiation yacho inorwadza andete, zvekuti mukurapwa kwacho unenge uchitoita kunge ucharwara. Ndikatikupei muenzaniso, zvakafanira kuti unenge uchiita unenge uchirwadziwa andete. Bat mukurwadziwa haukwanisi kungopiwa mapain killers aya kuti ungopera ungopona, unotopiwa mushonga wakaita semorphine. Morphine yaka it's a drug, it is very very powerful andete, because of pain yaunenge uinayo. After wapiwa morphine iyo, inini zvakazoitika, ndapiwa morphine ndakabva ndadhiekta, andisi ndadhiekta ndakaita munyaviri. Pamunyarira apapa unofanira kupiwa futi matablets, nekuti immune system ka haikukwanisa kuzvirwisa. Wapiwa mamwe mapirizi ekubatsira munyaviri wawakonzereswa nemorphine. Wapiwa mapirizi iwayo ekubatsira munyaviri, unobva waita constipation, because mapirizi acho anokonzeresa constipation. Waita constipation, ipapo ndo murikunetsa mune colon, mune cancer icho. Saka zvisina, inofanira kubuda, wakufanira kupiwa futi manonzi machimalaxative. Saka mapirizi acho anenge akawanda. mukuwanda kwaumanje wakushaya appetite wakuza musoro wakuda kurara kana kuti just restless. Saka izvozvo zvinoita kuti ndozvinoita kuti maybe skin complexion ichinje unowonda because hausi kukwanisa kudya ukada kudya uri murutsa ukada kudya uri kuita diarrhea. And then iyoyo that's part of chemotherapy ini ndakaitwa kuti neradiation because pane zvinhu zvitatu zvinobatsira kurapa cancer unoitwa surgery kana kuti radiation kana kuti chemotherapy pasiri ipapo panogona kuitwa chinhu chimwe chete ukaitwa surgery maybe zvosi chuma yabviswa yaenda maybe usually kana iri stage 1 stage 4 so kana kuti surgery neradiation kana kuti radiation nechemotherapy ini ndakaitwa zvese zvese zvitatu kubva kuradiation uko unenge uchitsva and then woita kana mablisters. Saka unenge uchitoda vamwana vati nurse 8 ini ndati ndakaita romba rakanaka kuti mai vangu vagara nurse mukoti for over 30 years, though I didn't change it. But I'm going to change it to my own. I'm going to kungo zvipatsira ari pakanaka papo kana kuti pane mushonga yekuti kuchipana kunotsira zviri kuzorwa and nekurwadza kwamurwere anogona kuti izvo handisi kuda kana kuti mapirisi aya ari kunyanya ari kunetsa kumedza because unogona kutadza kumedza asi panenge pachita munhu anenge ari padhuze anenge achikubatsira kuti aiwa irwo yakuva yekudya nyange ukarutsa unenge uchidzi chicha wakuda kudya ichocho unoedza nepaunogona kuti ungodyi because mumwiri unenge usina kana chikafu ende normally kuti mapirisi asati unofanira kunge wadya saka pane pasingodawo that support especially technically kuti munhu anenge achitoziva kuti yanguva yekuti munhu atori mapirisi akati neatati neatati yanguva yekuti munhu adzokera angoenda kunotarisa ropa yanguva yekuti munhu asaure kuti aone chiremba wake saka zvakakosha kuti pange pane vanhu vanenge varipo vanenge vachifamba newe mukufamba mukurwara kwaunenge uchiita.
Aiwa, thank you so much, Chiedza. Atadzoka kwauri just now, so I'll call you back, but ramba uri padhuze papa, but sir.
Yebo ke, lapho sizwa omunye ke umhlonitshwa wethu. Yebo ke, unkosikazi ke Chiedza Maleni Katsira yena ke silaka umkhuhlane wemvukuzane, ngakho ke uyachasisa ukuthi wahamba njani lapho esiya ezibhedlela. Wahamba njani lapho ezama ukuthi athole usizo lokwelatshwa njalo le ngxaki abhekana lazo. Kodwa ke kuyahlupha ke ngakhathi ngesikhathi somkhuhlane we-COVID-19 ngoba abanye abenelisi ukuthi behle bengene nje esibhedlela. Kukhona sokulandelwa kathesi umuntu kaphonge usukuma nje ayingena uqala ahlole ukuthi engabe le gcikwane leli kumbe hhayi engakaqalisi ukwelatshwa. Hayi, sizabuyela ke kungxoxo yethu ke sayiqhuba lo nkosazana lonkosikazi Patricia Chabalala ke umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Progressive Law Residents Association njalo olondoloza intandane yena ke osichasisela ukuthi wahamba njani kuhamba njani ngodaba lwamanzi lange-COVID-19 ngalesi isikhathi. Yikho ke uzaqhubeka
ngoba uyabona kulo mkhuhlane uzamebetheka sikuthi uzakuba khona ngoba indlela yamanzi kayikho amanzi aqogelelwa njalo athephe ngobunono obukhulu awusozibona umuntu edlalisa amanzi ngoba uyabe khangelela ukuthi usasaza athathaka kodwa kugeza kwazo zonezi izandla kuba nzima kakhulu nokuwasha izigqoko zonezi kuba nzima kakhulu okuza kwenza ukuthi umkhuhlane lowo umebetheke uhlale ukhona ungaphumi ebantwini ngoba amanzi sibuke kobulawayo awakho phakathi kuhlupho bezezi lulamazi sokufana nakhathesi ukuthi kamajaha nabobaba zihamba nabo bethwela amatreyini izigubhu lezi besiyodinga amanzi sokufanana akusela kuthi ngubani ngoba shiwa amanzi kawakho siphosa saqesa iviki khathesi singanawo siphosa yatigoqo iviki singanawo so sokufanana vele akusela kuthi bani wonke umuntu
ubhizi yaphuthuma uti ngamazi. Yebo ke siphinde njalo ke sabuza ke unkosikazi Chabalala ukuthi okunye futhi okuhluphayo kuyini lapha edolobheni nakobulawayo wona ke asomanzi wodwa kuningi kokuphathelane nabesifazane njengoba sitsho nje ukuthi kodwa uhlupho lwamanzi solusenza kungabi ngokwabesifazana kuphela labesilisa labo sebebonakala befolile bedinga amanzi babonakala labo bedinga inkoni labantwana bangabafana labo sebethunya akusela kuthi ngumsebenzi wabesifazana bodwa kodwa uyasichasisela njalo okunye okuhluphayo abasifazane njengoba kungayisiwo manzi wodwa asizweni ukuthi uthini
ye kukhulunyisenwe lo council nangohulumende zizamile inhlanganiso zaphanyeka udaba lolu emthethandaba ezinjengaboBulawayo Progressive Residents Association, ezinjengaboBulawayo Vendors and Traders Association, abaze badala enye inhlanganiso ekuthiwa yi-CWGG, basebenzile kakhulu abantwana bahambisa lolu daba emthethandaba. Njalo bamile bamanya banqoba kakhulu bancedisa imuntu leze bezithe zalahlekelwa ngesikhathi samanzi eluveli. Bahambile babe yinhlanganiso yokuqala ukuthi basukume bayekhalela abalahlekelwe ngamanzi lawa imuli ezithe zalahlekelwa ngabantu bebulawa ngamanzi lawa. Babaphathela lama-groceries okuthi abancedise. Basebenze kakhulu baphindaphinda balokhu bebancedisa. Sabona futhi ne-1893 MHRRM incedisa futhi emagwegwe lapho kungalamanzi inikeza abantu ngamabhawuza. Siyakunqoba lokhu basebenzise kakhulu abantwana. Basebenze okungaphezu kwamandla bancedise kakhulu. Sisabulekeli ukuthi kuzaphetha ngani njengoba indaba le ifakiwe emthethandaba, ngoba ifakiwe ngempela kusabeke kwazakali ukuthi kuyaphuma njani, kuyaphetha njani. Kuyakhulunyisana kakhulu nohulumende nekhasi. Nanku kathesi siyabona sokungena izinto eziningi ngesikhathi se-COVID. Ubuhlungu kakhulu ukuthi sibone i-transport ihlupha, ikhathaza kakhulu. Transport iyakhathaza. Andubani uhulumende uyancedisa ukuthi kusanitize ezikolo bathengeke lama-maski, ngoba isikhathi lesisibone sesizwa nje lapha ezikolo esitshele ukuthi kumele sizibonele ngento zolunye uhlupho olukhulu ngabantwana. Imali yakhona sizakasizayo.
Yebo-ke sibonge lapho-ke unkosikazi-ke Patricia Chabalala obesixoxela-ke ngohlupho-ke olubhekane labahlali bedolobheni lakoBulawayo, njalo lokuthi abantu babhekana nengxaki ezingapheliyo, ngoba ayisikho kuphela konke lokho kodwa abakudingayo. Besizama njalo-ke ukuthi sixoxisane-ke nomunye njalo umhlonishwayo, kodwa hhayi sizama lokhu simdinga khathesi ngoba lokhu singamboni. Uyeza-ke unkosikazi Patronela Mguni ukuthi asixhase sibe laye lapha ecingweni. Yes, marvelous day. We just heard from Bulawayo Progressive Residents Association Chair, Deputy Chairperson Patricia Chabalala. She was just explaining how families are surviving during this COVID-19, and that gender roles, there's now a thin line because even the men, the boy children are also sent to fetch the firewood when there's no electricity. You know, there's lots of electricity outages these days. And to fetch the water, which they fetch from water kiosks and bowsers because of this too much load shedding. So without electricity, without water, now people are combining efforts to eradicate this problem. But the problem she's saying now, because people are always away, because there's no guarantee that if you go to fetch water, you indeed get it, the precious liquid. Because sometimes on the lines there, and now the thieves know that sometimes parents are away in that house. People have gone to get water from the house away. They will line up the whole day. And so there have been cases of increased cases of robberies, as they have found out. People are saying the others get in their houses and get all their some of their belongings. Why? Because they are always lining up there on the water bowser for the water, and some are looking for firewood. Yeah, that's the problem which they are facing there. Over to you.
Aiwa, si chiedza ndofunga madzoka zvakare pachirongwa chokuchingamidzai nemufaro. Ehe, moti taurise mbichana tsori because tiri kutaura nemi muri pa WhatsApp. Asi toenderera mberi zvedu tichiti takatarisa iro dambudziko reCOVID-19 pari zvino. Zvii zvimwe zvauri kusanganawo nazvo semudzimai panguva ino yeCOVID-19? Vamwe vangada kuziva kuti ko iye chiedza malini gadzira ndiani besides zvekensa nezvimwe ndeapi mabasa aunobata aunga uri kubata usati warwara. Pane vamwe vanogona kunge vakateerera vari kuti tikuda kunzwawo pamwe vari kufungidzirawo kuti vane denda iro regomarara madzimai nevamwewo vanokubata papi unowanikwa papi?
Facebook ndiripo Malin Chiedza Gadzirai, ndiripo futi paInstagram nepa Twitter tinokwanisa kutanga kutaura ipapo.
Okay, maybe just in English, if you could just tell us, I'd asked you in Shona that what would you say are some of the challenges that you faced as a woman, you know, going through cancer and also during this COVID-19 era, what are you facing daily? What are some of the challenges?
As a person who's just been in remission from cancer, I'd say, you know, reintegration into society has not been easy because, you know, it was a very tough year, and you know, it's a mental disease as well. So, you know, depression kicks in as much as you want to hide it, but it's just sometimes when you have that empty void. And then what you do when that happens, you know, you want to get out there, and you know, because you're stronger, you're just a little bit stronger. What then happens is there's lockdown, there's COVID, there's a whole pandemic, and you're part of those who are considered to have a very weak immune system, a compromised immune system. So I think, you know, it then becomes even harder to then just remain indoors, being locked down. And sometimes, you know, you get bored. And so economically as well, it has been quite tough because, you know, prices keep rising, inflation, you know, back then you just, you know, sort of order stuff from, for example, South Africa, Zambia, even in the US, and you get stuff at cheaper prices than in Zim. But at the moment, you know, it's basically a buy Zimbabwe kind of situation. Nothing bad about it, but, you know, the prices are really quite beyond the reach.
What about access just to medical facilities? You talked about some of the radiation machines and stuff like that. Can you walk us through that? During this COVID-19, how does it look?
The picture is bleak, to be honest with you, because even before COVID-19, the movement was free. In public institutions, the radiation machine was, there was supposed to be two, but then one has been dead for years, and then the other one sometimes functions, sometimes doesn't, which leaves people in a whole long waiting list, which can you can wait for for as long as 6 months. And 6 months for a cancer patient can actually be a lifetime. And the private institutions as well, because everybody is flocking there. It is expensive, but still, you know, people still keep going there, which was what was happening pre-COVID. But now, because there's COVID, you know, there are even more restrictions. You know, people actually, you know, we don't even really have that information, which is what I'm now trying to work on. Mm-hmm. To, you know, just open up that information channel to them. Assist patients who need radiation, assist patients to where to go if they're even just diagnosed with cancer, because I feel like there's that information gap. So that's part of what I've been trying to do, because I see that gap, especially with the COVID-19 pandemic.
And also, some may ask, who is Chiedza Malin Gazira? And where can they contact you in case they want to hear more about your journey and what you're facing right now, and, you know, if they were diagnosed and are a bit worried, where can they contact you and who are you?
Okay, I'm basically a 34-year-old young woman. I'm an accountant by profession. At the same time, I've also just started writing a lot of blogs talking about my cancer journey. I'm on social media. I'm on Facebook, Malin Chiedza Gazira. I'm on Instagram, it's malin.chier. I'm on Twitter, it's at Malin the Light. So yes, I'm on social media. I'm very open. Let's talk about these things. And I'm not necessarily a trained counselor, but I'm just one person who is using her own personal experience and understanding. You know, I think in a deeper manner what maybe people would be going through, especially if they're diagnosed, if they have a relative who's been diagnosed. I'm here to talk, and I really would, that is an impact that I would want to, you know, make.
And what kind of maybe encouraging words that could you give some people right now? We know everybody is facing something or other during this COVID-19, especially the women out there. Should they be facing any kind of challenge, you know, especially when it comes to health?
What I would just say is that, you know, out of pain can come your purpose. You may never get over some stuff, but then you have to get past it. You have to go through it. There's storms, yes, but then nothing lasts forever. You know, it's always darkest before dawn. You know, some of these statements may sound cliche, but I am talking not because of something that I read or something that I heard. I'm talking from experience over something that I went through. I was in ICU. I went through a lot of pain. I was diagnosed with a cancer that is very rare in young black women. But I'm here to talk about the story. I'm here to share my story. And I believe I'm not the only testimony. So whoever is listening, you also have a story to share. And I believe you're equally a testimony.
What about the issue of cost? Panyaye kurapa denda iruri. Nyaye marine shumo. Shaka mirasi.
Kurapa kwe cancer. Kuna jura. Kuna nieta. Nikuti, inini pandaka batwatini ne cancer pandaka kuda kutarisa medical aid. Inotaura kuti chemotherapy waiting period is 5 years. Ndakambogara ikoko kuAmerica, and by the time yandaka ne cancer ndakatangodzoka kuZimbabwe, it has been 3-4 years. That's all. Ndakara ndakaedza kufunga saka 5 years ndengeifanira kunge ndingoripo chimbo ndatisati medical aid yacho, because ndakabvita iyo medical aid iyoyo tatsoka kuZimbabwe. Mini kuti ndanga ndisingazokwalify kuti ndite seindibatsirwe nemedical aid society. Zvakangodaro, even winayo medical aid, mazuvano zviri kuti netsei nekuti mashortfalls acho anenge akawanda. And then vamwe ana chiremba kana kuti vamwe mainstitutions acho anobatsira nezvekenza akutanga kuti tiri kuda cash upfront. Ndosaka muchizoona kuti panotangwa macampaigns zvinoita kunge munhu ari kutongotsvagawo mari pachiremba ari kuda 8,000, 10,000. Ndiwo makosti acho aripo, and vari kucharja mumaus dollars. Kana asiri maus dollars vanenge vachoshandiswa riti yausikudzisa kuti yakamira se, and zvinoita mahundreds of thousands of US dollars. Basically it's a cost, it's a disease iri out of reach of an ordinary, especially ordinary African person. Saka zvinotinetsei. Ndosaka muchizoona panongonzi munhu arwara takutoshanga kuti chigofundme, because normally, especially muno muAfrica, panozobatwa munhu cancer inenge yatifambi. Saka zvinenge zvatove zvinhu zviri agent. Saka ndinongodawo kuti kana mangodzwa kuti pane munhu ane cancer, ngatisanyozera, ngatitobatsira ipapo. Ipapo munhu anenge achifanira kutorwa ropa, anofanira kuita matesi, anofanira kuita zvakati zvakati, kuti tibatsirewo kuti tisevhe malives evanhu vakati wandei.
Maybe if you can just conclude in English what you just said in Shona.
Okay, the treatment costs for cancer, it was exorbitant and out of the reach of many ordinary Zimbabweans, ordinary Africans. At the time that, you know, you get diagnosed with cancer, normally, most of the time, it's always at an advanced stage, meaning that, you know, if there's an urgency to it, there's an urgency for money to be raised. And why it's urgent also is because this, nowadays, what I've realized is that, you know, it's normally payment upfront for anything that you want. You can't get admitted into hospital without paying such a huge deposit, which was a little bit easier back then. In terms of medical aid, it's also very difficult because there's such huge shortfalls. And for you to actually get a specific service, you may have that medical aid, but then the shortfalls are so high and out of the reach of many. And then when you also look at many medical aid societies, when it comes to waiting periods, chemotherapy, you know, you have to, the waiting period is basically 5 years. And most of the times, not everybody stays on medical aid for, well, maybe more than 2-3 years. At some point, there's someone to default, or because of changes in legislation or whatever fiscal changes, maybe so cannot afford anymore, and they start feeling like, you know, I'm feeling okay, so maybe let me sort of prioritize other things. Mm-hmm. So just basically, the treatment of cancer is very, very high. It's out of the reach of many. And I just also urge, you know, people, if you hear that someone has cancer and they're looking for money, I feel like, you know, it's a genuine cause. Let us not, you know, take our time, because, like I've just said, at the time that someone is diagnosed with that cancer, it's mostly at a sort of a semi-critical stage. And, you know, when they need money, they need blood tests, they need injections, they need, you know, lab laboratory issues to be done as well. So mm-hmm. I just feel like, you know, in our humaneness, let's just try and assist people so that we really save a lot of lives.
Thank you so much. Marlene Chiedza Dadzira there speaking to us from Harare. She was just giving us, you know, her journey towards what she is facing, and also talking about, you know, the situation of women facing some, you know, health challenges during this COVID-19.
Yebo ke siyabonga lapho ke umunye wemhlonishwa wethu ngapho njalo futhi si lapha silo nkosazana magodo ngamahlangu yena layo umunye othi balwela ilungelo labafundi njalo akubaphathi kuhle ukuthi abantwana bephongovula nje bebhale kodwa bengazange bafundisisa kuhle ngalokho njengoba abaningi besehluleka ukwenza i-online learning day. Asize-ke ukuthi yena uthini ngalolu daba.
Kungaba yinto enhle kakhulukazi nxa isenelisa ngosuku wonke, kodwa singananzela vele lapha ihlekana elenelisayo ukuthi ithole leyo mali idatha yadoni. Kwezinye indawo vele singakhangela kulezi gaba ezibaza ukuthi khona esikhulume kanti i-connectivity ye-network ayikho. So ukuthi sikhuluma ngokuthi sizabanye idatha kumbe sibayenzelani akweneliseki. Imethile lamabhuku okubala vele esikole vele short. Omama nxa izikolo zisiyavulwa, yinto kumele zilungiselele ngoba nge-COVID, under COVID-19, ake ushiye ama-books. Izinto kumele zilungiselele, kodwa khona ukuthi sathi umntwana nomntwana sizamnika ibhuku ekhaya, ubala lo bantu engaphi. Ngoba abantwana bethu besikolo abanye bahlala nabantu abasekhulile kakhulu. Ngaphi. sila shangata. So kuqhathele ukuthi asize asiqalele asinazele ukuthi siyaqoqa ama resources emali njengesizwe sezibabhe education sector. Sibe le mali eneleyo, sibe le ndleko ezeneleyo. Sese sonke ukuthi abantu bethu nxa besiye esikoleni nabo teacher bethu bavikelekile. Ingqondo zabo zihlalisekile. Hayi ukuthi uqalele uvalweni ngoba kula mntwana ozafunda ingqondo zakhe zikhathazekile ukuthi engagula tentame. Akula titsho ngafunda ekwase ngagula tentame. Okunye uma esikunanzele ukuthi khona vele athi abantu abaqhase ezindlini babulawa zindlala. So nxa izikolo ziyavulwa sifuna ezikolo kube le-feeding scheme ngoba vele abantwana ngathi sibalala ngezindlala ezindlini into esiyaziyo ama-statistics esilawo. Or i-feeding nxa ngokuthi izikolo azivulwa ngasikhangela ukuthi uhulumende abone ukuthi abantwana ezindlini kathi i-social welfare kumele befeede la abantwana ngoba vele uteacher uzabe abantwana abalambileyo la utishala elambile ngoba isimo seZimbabwe siyazibonela sonkeni kasimanga kahle. So anke sifaka impilo zabantu abazabatishazi engozini sithi abavule kuphila isikolo. Umntwana ulelungelo ukuthi aqale amasingakhani amalungelo abantwana alezigo ezintathu into ezibantu zibayivale and then we develop them and then they participate and we protect them. So okokuqala abaqali baphephile aba bantwana bebaphepha njani ngabanika ukudla bengikhaya bathole bayamukele ukwezempila kahle bengikhaya baphephe ucuci kwanele i-COVID then bengaphepha sesakhangisa ukuthi i-development sibathuthukisa ngezemfundo lezi umntwana engafunda engayigqiba izifundo kathesi kodwa singaba lohlelo njengesizwe ukuthi bonke si-recover njani ama-learning gaps wethu la adalwe i-COVID abantu abantu bephila kuzasenzela ngcono kulokuthi sithi abantu abethu bafundile kodwa kugcine besengozini empilweni kumbe sithinala abantwana bethu bahambe esikolo kodwa kungela into abazasifunda kube ku-ticky box basinikeleni ku-ticky box.
Yebo lapho-ke sesiza-ke vala-ke umlomo unkosazana Magodo ngamahlangu ke besitshela-ke ngokwemfundo. Mark, that was Makoto Ngamahlangu. You know, their organization was advocates for education rights too. So she was saying, according to the constitution, children shouldn't even be paying school fees, and that it's still too early to open schools because of COVID, and that children should also have the right to be fed if they have no access to adequate food by the government and not by anyone else, and so forth. But anyways, time is not on our side now. We have to round off. Thank you to all those who joined us. Thank you to Patricia Chabalala of Bulawayo Progressive Residents Association. Thank you to Makoto Ngamahlangu of Women of Rise, Women of Zimbabwe Arise. I'm Sithandekile Mhlanga saying let's meet again this week on Thursday.
Tinokutenda ivese vanga vari pachirongwa chedu muzuva ranhasi. Tinotenda Chiedza Malini Gadzira uyo angari kutaura iye pamusoro penyaya yedenda recancer kana kuti yaangari kutaura iyo achitaura kuti panguva ino yeCOVID-19 zvinhu zvakatiomei nekuti kuenda kuchipatara nezvimwewo zviri kutinetsei. Saka tinotenda Chiedza Malini Gadzirai uyezve tichitendawo vese vanga vari pachirongwa chedu tokuzivisai kuti chirongwa ichi hachisi live chiri pre-recorded saka pamuchazochiona zvimwe zvinhu mafigures atinenge tataura anogona kunge asiyana. Ngatisanganei zvakare mangwana pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei. Ini ndini Marvelous Mhlanga Nyabuye, ndichiri muWashington.